zvanga zvakatonangana neMTC Alliance nekuti nguva yakagadzirwa bumbiriro remutemo ndivo vakanga vari panyanga vakamirirwa neMTCT ndosaka vakazonzi Farm Alliance. Asi kwaiko zvino tinoziva kuti pane bopoto pakati peMTCT vamonzoro vari kuti ivo eMTC Alliance inenge Alliance Dr. Kupe achiti ivo pachiti ndivo MTCT. Saka pachokwadi kana takuteera inonzi presidency mumitemo mari iyi ngaipiwe kuna Mutare Kupe nokuti ndivo MTCT. Ava vamonzora kwakapiwa chisungo chokuti MTC Alliance harisiri bato riri muparliament saka havafani kuti vange vachipowa nokuti vakatoti MTC Alliance. Pandoona kuti pangaita kukanganisika ipapapa and chokwadi ngachitaurwa kuti ZANU-PF yaona kuti kune sarudzo saka vava kuzvipa mari yekumhanya mhanya nesarudzo nekubatsirawo mhonzora kuti ange achimiramira asi toziva zvasinoreva.
Vangwenya, muri kuti imi mari iyi inofanira kupiwa kuMDC Alliance zvichireva ka kuti vamonzora ndo vanofanira kupiwa mari iyi nokuti vakazivisa kuti MDC Alliance?
Chinoshanduka ndechekuti muparliament munoshandiswa mazita. Muparliament munoshandiswa donzo rokuti pawakanga uchivhotegwa waivhoterwa uchinzi ani ndo mapiwiro anoita mari. Zvokutoti deno parliament ichibatwa nemabatiro agara aripo paide pachingodzidzisika kuti nhengo dzese dzeparliament dzakapinzwa neMDC Alliance kuda nyange iri MDCT kana PDP kana iri UDM ndo vanenge vachifanga kuti vange vachipiwa mari dzacho. Asi sezvandamboreva kuti ZANU-PF vanoshandisa mutemo kuti ufambirane nezvinovakudza. Hapana chakaipa kuti mari ipuwe MDC Alliance nokuti ndo vakahwina vakapinda parliament. Asi iko zvino changoshata ndechekuti vaizviti MDCT vacho vamonzora vakuzviti MDC Alliance and MDC Alliance yakatodzingwa muparliament navamudhenda. Saka hazviite kuti MDC Alliance iya yakadzingwa muparliament yopiwa mari. Hazviite kuti vamonzora vakazviti 3 MDC Alliance.
Tingaona here pachiita makakatanwa pakati pavamonzora naMutare Kupe pamusoro pemari?
Chokwadi matongotaura kudaroka vajonga mangwana chai tichatoona makweta Dr. Kupe vachinyorera vamudhenda kuti munhu wamunoda kupa mari uyu anonzi Monzora takatomudzinga muMDCT. Saka mari yacho ngaichiva kwatiri isusu varidzi veMDCT and teitauda kuona kuti tinzwe kuti vamudhenda vanotaura vachiti chino kuti vamudhenda ndo vakarisipa tsamba kubva kuna vamonzora naKupe ichitiwo nhengo dzeMDC Alliance havasisiri nhengo dzeparliament. Saka chiripo ndechekuti tichatoona mangwana chaiyo chaiyo kuti chitoburiswa mhosva yekuti Dr. ZANU-PF anova iye mupresident vaenda kumatare kuti musapa mari kune vanhu veMDC Alliance nokuti ndozvamakataura seSupreme Court makore maviri akadarika.